taida kuva nema kuti understand ma perceptions around vari kuinda kunovota zvikuru vanhu vakaregister we assumed kuti vanhu vakaregister vanhu vanoda kuvhota saka what we wanted to do was to find out kuti kuma areas kwakaregister vanhu vakawanda zvikuru which was Midlands according to my statistics at now nokune vanhu vasina kuregister vakawanda zvikuru which is Matabeleland North but with a specific focus on Mulawayo
mungati taurirawo here zvimwe zvezvamakawana muongororo yemakaitai
we see that actually vanhu vakawanda vakaregister kuvhota kudarika kuregister kudarika 2018 saka vanhu vakawanda vakanyoresa kuti vanoda kuvhota ndofunga zvimwe zvaiva zvine chobuda nyaya yekuti shanduko yakaitika muna November na 2017 yakapa vanhu pfungwa dzokuti ndofunga pano mukana wokuti tingava nenzira yekuti tingasarudza utungamiri pamukana watawana uyu wekuregister kuvhota kozoti makampeini akawanda akaitwa namaorganizations akawanda zvichinkludawo machurch kudanzira kwavakaita nokuudza vanhu nenyaya yekodzero yavo yekunovhota maybe zvakaitawo kuti vanhu vakawanda varegiste kuvhota
zvimwe zvamakawana muongororo iyi zvakaita sezvipi
pane kuona kuri kuita vanhu vakawanda kuti pane musiyano wekuti vanhu vanenge vavhotegwa nevanhu vanenge vavhotera panoita sokuti panoshaya kuzvidzana kana maelections apera ndeimwe nyaya yakabuda muresearch yatakaitai vanhu vakawanda vanotiwo tinoona mapoliticians edu panguva yemacampaigns panguva yemaelections but kana zvangopera hatichavavoni tozovavonazve kana nguva yemaelections mamwe asvika vanhu vakawanda vanotiwo hatisi kuona kuzvidzana kwavanhu vanenge vasarudziwa nevanhu vanenge vasarudza tichifamba chinda kumberi kana pasina maelections nyaya yechitatu imwe yatakaona ndeyekuti vanhu vane pfungwa dzokuti vanhu vanotsvaga kusarudziwa vanoita sokuti chinhu chinovasunda zvikuru inyaya yemari kana kuti nyaya yekuti vangawana mikana yekuti vafume iyi inyaya yakabuda zvakanyanyisa paresearch iyi research inotiratidza kuti at the moment democracy yedu iri chiri shalo zvikuru vanhu vanofila kuti vanoshandisiwa nemapoliticians but mapoliticians haana shungu kana kuti vavariro yekuti vaona kuti vanhu vavanoshandira vabudiriri
gwaro reongororo iri rakatobudiswa here uye vanhu vangariwana kuti vaverengewo here
takatoibudisa yakadoregistiwa inotova negwaro rokuregistwa yatingati ISBN number iya yekuti yakapublishiwa iko zvino tiri kuilaucha kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvikuru takatanga naiko kwakaitwa maresearch kubulawayo tikaita kugweru kumidlands vamwe vanga vachitimu yedu yanga ichiita futi nhasi kushavane nekumasvingo tiri kutarisira kuti panguva inotevera tichawanawo mukana wokuti tiite imwe muno muHarare maelections asati aitiwa
saka zvamakawana izvi mozviendesa kupi
pamalaunch atiri kuita maresearch aya tiri kudana mapolitical parties akawanda ese actually we are really impressed nekuparticipata kuri kuita mapolitical parties
takaona svondo rino kuti Zimbabwe Council of Churches iri kushanda neWorld Council of Churches chii chamuri kuronga maererano nesarudzo yomwedzi uno
vhiki rinotanga tine mutungamiri weWorld Council of Churches anga akashanya nekuti tiri kugadzirira kugamuchira vatungamiri vemakereke akasiyana-siyana vachauya kuzotibatsira kucherechedza maelections kana kuti atingati maobservers Zimbabwe Council of Churches ichahosta makereke akasiyana-siyana worldwide iri pamwe chete neWorld Council of Churches kuti tive pamwe chete pakuongorora maelections avo saka mutungamiri weWorld Council of Churches kana kuti General Secretary anga ari muno mazuva maviri aya